Ndakazvarwa Rwanda ndikakurirako. Ndakadzidza kuPakistan University inonzi Peshawar University. Ndakadzidza zveforestry engineering uyezve ndiri agronomist, tinoita zvekurima nekuspecializa mune zvekurima. Hondo payakatanga kuRwanda ndandiri kuPakistan muna 1990. Saka ndakadzokerako ndikaroora. Ndaroora ndikazokwanisa kuzotizwawo kuti ndiye kuZimbabwe nemudzimai wangu. Panguva iyoyo vangu akatakura firstborn wedu tikasvika kuno kuZimbabwe na 1993 taganzira kuti tive vaputiri muno, tikagamuchirwa zvakanaka.
Matano api anodiwa kuti munhu apiwe status yekuve mupoteri muZimbabwe? Zvizvamakaita
vanhu vakawanda panguva iyoyo vakauya vachitizowo vachitsvaga upoteri muno muZimbabwe. Tabva kutsvaga upoteri ndakazoitwawo work permit kuti ndikwanise kushanda. Ndikatanga kushanda kambani inonzi Anglo American Timbers kuChimanimani. Ndishanda pandakatanga kushandira imwe kambani yanga iri NGO kambani. NGO iyo yakazovharawo muna 2000. Ndikaendawo ndikanotsvaga basa kuBindura University ndandiri lecturer weenvironmental sciences. Koko muna 2006 ndakazofirwawo nemudzimai wangu. Tine vana vedu 4 but uyezve vaa 3. Mumwe wacho akashayikawo gore ra2012. Ndo history yacho yemafambiro andakaitawo mubva kuRwanda kusvika kuno kuZimbabwe.
Mungati muri kubatwa sei semupoteri imomo muZimbabwe anobva kuRwanda?
Hatikadi kunyepawo, but muZimbabwe takabatwa zvakanaka, takagamuchirwa zvakanaka. Takagamuchirwa nokuti takanguziwo kuti vanhu vemuZimbabwe vaimbenge variwo mumapoteri panguva yehondo. Saka vanozvinzidzisawo munhu kana zvichagowo upoteri kuti maererano yekurarama kwake, zvese zvaanenge achiita nezvese zvaanoda kubatsira nazvo anenge achizvinzisisa. Saka aiwa, tiri kugara murugare zvakanaka, tiri kushandidzana nekufambidzana nevagari vemuZimbabwe zvakanaka.